Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti Take the Right Path, My Health, My Right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu, 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rinomhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS, ingazwa chirungu awareness. And chechipiri, tinonga tiri kune kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV. And chechina chinova chinokosha ngechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri ka nezvendataura izvi panga pane vachataura vatauri vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vano vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo misa wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirungwa nekufamba kwetaita muzvirungwa zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe ngati zive patimire kuti kuziva kuti patimire chekutanga kuteswa kutione kuti takamira sei kana taone kuti ine chirwere cheHIV handi rufuba hatiri kuti timi vanhu vafunge kuti ndopaperera sarungano kwete tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese chandingapa zvakaita vanhu zvinozoti vanhu vanoti vanodokunga vanoshoropodza vanhu vanoenzi vane HIV asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anoenzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko endi taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese aitarame upenyu hwake vana baba vachiriritire mhuri dzavo vana amai vachichengete mhuri dzavo
mukuru wesangano renational aids council kumanikaland vaatwell shiri dzinomwa vari parunhare kwamutare nestudio 7 madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa kunyange pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike nzvimbo dzaiyera dzinosanganisira mapako makomo nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera kukumbira mvura yekunaya vachipiwa kupiwa zvekudya nguva yenzara kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinhoi Caves mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimparks vanyasha nhemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare uye mapako aihwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera
unonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti even nguva dzehondo dziyadziya kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda
vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu
asi isusu as the current generation makepisi ambokoshei bhutsu dzedu dzakoshei vakuru vekare vaisiya panze isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apo woitira woiti nzvimbo inoera
mambo mbire vaclemens nembire vekumashonaland east vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare
makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti vanhu vodya votosiya
mambo mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo
dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari vanhu vaakutounza vachena vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi
asi jinda ramambo nemagonde vawilson nemakonde vanoti vachiri kuyeresa kutengesa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichaeri nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzinzaimboera. Mukariga kurama mchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyo inotama inoenda. Yongosara yanzvimbo isisaeri. Icho chaera chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi case chinoeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbe ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno akatogara varongo vanosikana vachitorezvana zvoimu kuzi munotonhorera. Vamwe vangu vangotora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyeriswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dan kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho chisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa, gurukota rezve madzimai. Vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Muchangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa 25 mwedzi wembudzi rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa 10 muna zvita rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyikawo seZimbabwe rinoti kucherechedza makore 33 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga, mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Munyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO arimowo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvavanhukadzi chete hazvisi zvavanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazoroorwa vakura noti zvokuti vana vadiki varoorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
nyaya hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvo so gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kuna Nambare kwaachiriisika mhombe vanouya nezvinhu zvavo votengesa inavo upenyu hwakaoma katare zvii votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuro anouya vatorera vavatorera zvinhu zvivo zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanoti asiyemuketi zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya yekutakura mapini yedu taona vachitora zvinhu zvibva maofisi nemabhasketi acho vanohodzisaivake madzimai chishomakaivemo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakashadzoka kachivaki ndozvaparika nemabhini ine chinhu ichikuesedi ndipavanga vari kuvisa imomo on saka tinenge vatorereza zvazvakachotora mapicture manje tiri padenga paaaizvi
saka mushure mekunge vaona kuti maa muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazova yakaa ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi pano nepadhuo pavo saka takada kuona kuti vachatora zvio zvinhu zvakazviri maofisi mavo raisa motikari tazokubva vasoravaivaizvozvo tiri kutambura muno
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuro ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here
Saka imiwe sewagari matimatoro ere matano yukenda ukanzilo kutimunzwisise chirikushisa dano hili. Uye nukuti munge mchipa o divirenyu.
Tangacho fungati zile namu wangu chuta no. Zile nani mchipa mchipa mungiri wedi mkanzi mkuna kuwa zile tukutu. Tubu mchawa nyashi.
Inzimbo ipi kuwa zana ilukusanga ane damu ziko ili shakanyanya?
Nikangoti kuwa zana ini mawozi mairi 37-38. Saka wano unotora kutere kwenye kwa tura. Nukoro kwa kwenye kwa wano unotora.
Aseti shitari sao imise wa gari. Ndezipi uo zamuru kita wakuti munge mchiona kuti nzimbo zamuru kutengesera. Muru kutengesera nzimbo zamune mchi badara wa mutero kukanzuru. Nukuti damu ziko rinota urwane kanzuru ndere kuti muguta. Maita damu ziko redonga wa tonga vanu wakungu enda wachita shunza wanoda. Vachifunga kuti vanoregererwa.
Kandini muno vanhuweza kunoga kuita mitsika uita antu badara pane mari anobhadhara kukansi anika mitsika kaga antu badara kukansi.
Manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama vanoti
izvozvo hatiibvumidzi. Vending iri kunze kwemutemo haibvumidzwi. Asi zviri kuzoti vanhu vatore zvinhu zvozoshandiswa kupersonal use hatizvibvumidzi zvakare. Sachaita investigation toona kuti chiicha chaicho zviri kuitika. Tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu. Vachakwanisa kuinda kumahearing and so on. But for now hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu. Ndo gadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Nau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona. Tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa, kumaruzeva, handiti nekuma small towns, implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nekuti mafilmmakers tangati tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava private fund anogona woku kubatsira kuti vemafilms tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuchigwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue, kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbu. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti zvichibudirire zvakanaka tadii kudai tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisa chigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.